Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu, chikumi 19, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti nezvino zviri muchirongwa chanhasi. Zvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana muAfrica zvinonzi zvinofarira utongo hwegutsa ruzhinji. Zimbabwe Council of Churches inoita misangano nemadzishe nevagari veMatabeleland North. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vanonzi vanofanirwa kupiwa mukana wekusarudza vatungamiri vavanoda kuti munyika munzi mune utongo hwegutsa ruzhinji. Uye zvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana muAfrica zvinofarira utongo hwegutsa ruzhinji. Izvi zvakabuda pagungano rakapindwa muWashington DC nezuro nemumwe wavatevedzeri vemutungamiriri weMDC uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatendai biti pamwe nemumwe wavo vaGreg Mills. Jonga Kandemiri anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezuro Manheru pakuparurwa kwebhuku ravo rinotarisa nezveutongo hwegutsa ruzhinji muAfrica ravakanyora pamwe nevaive mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo, vaGreg Mills vekusouth Africa navaJeffrey Epstein, iro rinonzi Democracy Works: Rewiring Politics to Africa's Advantage, vabiti vakati kana izvi zvakasaitika zvinokonzera kusagadzikana kwenyika.
Nyaya dzechekerere idzi dzedhemokirasi dzakakosha, nekuti vanhu vanofanira kuti vatungamirwe nevanhu vavanosarudza. Izvi zvakakosha nekuti kana kuroora chaiko, unoorora mudzimai waunenge uchida, unofanira kutungamirwa nemunhu waunoda. Saka sarudzi dzakakosha kuti usarudze munhu waunoda. So kuZimbabwe tabva tanyanyoita zvinonyadzisa, nekuti tiri kuwanikwa muri mumakategori yakashata, kategori yechitatu, ine nyika dzakafanana naSudhani, nyika dzakafanana naDRC, nyika dzine udzvanyiriri hwakasimba. So bhuku ratakanyora iri roedza kuda kutsanangura kuti wai dhemokirasi yakakosha, inopa madividends aya tiri kushaya kuZimbabwe.
Vabiti vakati hosha hombe iri muZimbabwe pari zvino ndeyekubwirwa kwesarudzo dzakaitwa muna 2018 nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Vakati kuti zvinhu zvigadzirisike munyika, nyaya iyi inofanirwa kugarirwa pasi munhaurirano dzinofanirwa kunge Sadik pamwe nemutungamiri weSouth Africa vatsiro Ramaphosa vange varipowo sezvakamboitika muna 2008.
Mubhuku redu tataura kuti nyika dzakafanana naZimbabwe dziri mukategori yechitatu yeudzvanyiriri iyayo. Zvinotoda mubhuku tashandisa temu rekuti referee kana kuti external agents zvinotobatsirwa nedzimwe nyika. Mugore ra2008 takambobatsirwa neimwe nyika, takabatsirwa neSadik, takabatsirwa neAfrica Union. So paZimbabwe crisis at the present moment, tiri kuti hosha hombe yapinda munyika ihosha yekumirwa kwemaelections a30 July 2018. Saka hosha iyi inoda kuti itauranwe, pari kuti itauranwe hazvigoni kuti itaurane pasina Sadik vaRamaphosa vasipo.
Asi vakati izvi hazvisi kudiwa navamunangagwa nebato ravo reZANU PF sezvo vasati vasvika pachinhano chiya chekutambira kuti matambudziko akatarisana nenyika mahombe kwazvo, zvekuti akasagadziriswa anogona kuvadya ivo vamunangagwa kuburikidza nekusagadzikana kwenyika kana kupirigurwa kwehurumende yavo nemauto.
Ndosundwa neZANU, ndosundwa naEmerson, because haasati asvika pachinzvimbo cheche chidanho cheche chekuti anyatsoziva kuti the crisis ihombe stereki, and akasachenjerera crisis yacho ichamudyawo futi. saka kuti create a soft landing for Zimbabwe nekuti kasadaro muchave nezvirizvongwama muchava neimplosion muchave kana imwe kucha inoitika tofana kutaurirana and pakutaurirana ipapa vachamisa vanofanira kuva vari patable MDC inofanira kuva iri patable iye masonda anofanira kuva ari patable kundiwo mapato mahombe muZimbabwe
chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakavepo pachiitiko ichi Dr. Roderick Machekano vakatsinirawo mashoko avabiti ekuti muAfrica munofanirwa kuve neutongo hwegutsa ruzhinji kuti mugadzikane vachiti kana izvi zvakaitikawo muZimbabwe zvinhu zvinoshanduka.
NdomuZimbabwe zvinhu zvokuti kana zvikange zvichitevedzerwa tikange tiine mainstitutions akasimba vanhu vachikwanisa kuvhota freely vachiselekta vanhu vavanoda and vanhu vachigamuchira maresults sekuvhota kwavanenge vaita zvinofanirwa kunge zvichikwanisa kusimbaradza demokrasi munyika yeduwo zvakare yeZimbabwe.
Asi nhengo yeZANU-PF iri muno muWashington DC vaFrank Guni avakapindawo pamusangano wekuparurwa kwebhuku iri vakati chiri kutadzisa nyika idzi kubudirira hakusi kukundikana kwedzihurumende kwete asi kuti vemapato anopikisa ndo vari kudzitadzisa kubudirira.
Hatina kubudirira because opposition yaiti kana yavasina kupinda hapana chinofanira kubudirira. That's not how they developed. They put the nation first. Tikatarisa kana kuno kuAmerica munoona kuti madhemokrasi nemarepublicans mapato akasiyana. Asi kana yakuuya nyaya yekuti America ibudirire kana kuti America iende mberi vanobatana pamwe chete. Iye zvinezvi kukaenda mumwe munhu anotuka kuti America yakaipa vese vanobatana vachirwira America vachiita chirwirango. Asi tinoona opposition yedu ndovanotoenda pamberi kutsorokodza kunyomba kutuka kurwisira nekuda kuwisira pasi Zimbabwe.
Mumwe akataurawo pachiitiko ichi Ndava Mills ava vanobva kusouth Africa avakati panofanirwa kufungisiswa patsva nzira dzingabatsira muAfrica sezvo huwandu hwevanhu huri kutarisirwa kukwira zvakapetwa chiuru panosvika gore ra2045. Bhuku raiparurwa iri rinotarisa maitirwo esarudzo muAfrica idzo dzinonzi dzinenge dzisina kuchena semuenzaniso sarudzo dzakaitwa muDemocratic Republic of Congo muna 2019, muZimbabwe muna 2008 nemuKenya muna 2007. Kusaburiswa kwechokwadi mukutsvagwa kwerutsigiro, kumbunyikidzwa kwekuburiswa kwemashoko, pamwe nekuvharwa kwemadande mutande ndedzimwe nzira dzinonzi dziri kushandiswa nedzihurumende dzinodzvanyirira vanhu pasi rose. Izvi zvinonziwo zviri kutemesa musoro nyika dzemuAfrica dzichiri kusimukira dzine vechidiki vakawanda. Izvi zvinonzi zviri kuonekwa mukuratidzira mumigwagwa uko kunonzi mucherechedzo wekushaya chivimbo nenzira dzeutongo hwakanga huripo kare. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches riri kuita misangano nemadzishe nevagari veMatabeleland North vachitsvaka nekukurudzira nhaurirano pamwe chete nokutsvaka kugadzirisa nyaya dzakaitika kare mumatunhu aya. Munyori weZCC mufundisi Kenneth Mutata vaudza Studio 7 kuti nezuro kuhange vakaita musangano mukuru nemadzishe nevamwe vakuru vedunhu reMatabeleland North. Mufundisi Mutata vati zvimwe zvinoramba zvichitaurwa mumisangano iyi zvinosanganisa chichemo chekuti mari inobva mukutengeswa kwezviwanikwa zvematunhu aya idzorerwe mumatunhu aya mekare kuti abudirire uye kuti mabasa asimudzirwe munzvimbo idzi. Tabata Dr. Mutata kuti tunzve nezvenyaya iyi.
Musangano watakaita nezuro wanga uri musangano unosanganisira vatungamiri vemakereke namadzishe ekuMatabeleland North. Musangano unoenderera mberi nemisangano yatanga tichiita mwedzi yapfuura yekubatanidza singwisingwi yemakereke vachibatirana pamwe chete namadzishe kuti vangabetsera sei kunhau yokuti nyika yedu ive nerunyararo kunogara.
Zvikuru zviri kutaurwa mumisangano iyi zvamuri kuona zviri kubuda ndezvipi?
Pakabuda nyaya dzakati wandei asi zvizhinji zvinosanganisira kuti tingaita sei kujivirira mirijonga mumatunu matigere zvimwe zvinhu zvavaka taridza kuti zvinobatsira kuti tidzivirire nyaya yemirijonga kuti upfumi hwenyika hugovewe nenzira inoita kuti pasava navanhu vanotsutsumwa kuti vanosiwa kunze uyezve nyaya dzinenge dzine chokuita nemaronda ekare dzikarapika nekukurumidza hazvimutsi dzimwe vamwe makakava
zvimwe zvavakupirai ndezvipi
chimwe chavakakurudzira zvikuru ndechokuti vanotarisira kuti chimwe chezvinhu chinobatsira tiriduse maconflict inyaya yekuti mufumi hwenzvimbo especially nzvimbo dzavagere vamwe vagere munzvimbo dziri kudhuze kuna Mabhinga kudhuze nekuna Zambezi Valley vanotarisira kuti kana vanhu vemunharaunda imomo vakawanawo mukana wokushandisa zvinhu zviri muzambezi imomo kukariba nezvimwe zvakadaro zvinobatsira kuti vanhu vemunharaunda vanzve vachifara pachinambo chokuti kana vakaona vanhu vachibva kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekunana Harare vachiuya vachikohwa matemba achipfuura achienda kunotengeswa kune dzimwe nzvimbo ivo vasingabhenefiti saka vaitaura nenyaya yekuti kana zvinhu zvakadaro zvikagadzirisiwa vakaonawo mukana wokuti vashandise upfumi huri munzvimbo yavo zvinobatsira kuti nyika igone kuvaka runyararo gunogara vakataurawo nenyaya yekuti kana pane mamwe maronda ekare anenge asina kupora vanhu vakagara pasi akarapika maronda iwawo zvinobatsirawo kuti runyararo gurambe kuchikura nokugara mukati nenyika yedu
ndezvipi zvavari kunyanya kukurudzira
vanokurudzirawo zvekare ndicho kuti zvinotsvakwa kuti especially vematongegwe ezvenyika vanzwisise kuti basa ravo ravanaro hari ngozi rokupfuudzira mberi mubato wemapato avo chete asi ekuti vavake nyika pamwe chete saka nyaya yekuti nhaurirano yezvematongegwe enyika irambe ichienda mberi inyaya yakabuda ichiratidza kuti inokurudzirwa zvikuru
avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mtata vari parunare kuhwange neStudio 7. Musi wa20 chikumi gore roga roga pasi rose rinobatana mukucherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugee Day. Dingindira regore rino rinokurudzira vanhu kuti vapindewo mutsoka dzevapoteri. Sangano reUnited Nations High Commission for Refugees rinoti kusvika muna 2017 vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matanhatu nevashanu kana kuti 65 million vari muupoteri. Kunyangwe hazvo Zimbabwe ichichengeta vamwe vapoteri kutongogara refugee camp, kunewo zvizvarwa zvenyika zviri muupoteri munyika dzakaita seSouth Africa, Botswana, America, Britain nedzimwe. Zuva revapoteri richacherechedzwa mangwana china. Tichange tichitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zvakapotera kunze kwenyika. Nhasi tiri kutarisa matambudziko akatarisana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana, uko kune mutori wedu wenhau Shingirai Madondo.
Vapoteri ava vakatiza mirijonga nemvongamupopoto munyika nechinangwa chekuda kuvamba upenyu hutsva. Pamuzinda wevapoteri wedu kuirefugee camp iyo iri kuChamembe kwakadziva kubhabvazuva kweBotswana, asi kunze kwerunyararo nekugamuchirwa nenyika yeBotswana, vapoteri vakatiza munyika nedzimwe dzakaita seDemocratic Republic of Congo, Somalia, Rwanda nedzimwe. Vanoti vari kudya nhoko dzezvironda. Mwedzi wega wega vapoteri ava vanopiwa zvekudya zvemaringa kwana madhora makumi maviri kuAmerica, izvo zvinonzi neruzhinji rwavapoteri hazvivakwanire. Ruzhinji rwavapoteri vanobva kuZimbabwe rwakatiza munyika mugore ra2008 mushure mekushungurudzwa zvakaipisisa nevaifungidzirwa kuti vatsigirwe bato reZANU PF vachishanda nemauto apo vaRobert Mugabe vaive mutungamiri wenyika. Mirijonga yakawedzera munyika panguva iyi sezvo painge poitwa sarudzo dzechipiri dzemutungamiri wenyika sezvo pasina inge akunda zvine mutsindo pakati pavamugabe nemuchakabvu Morgan Tsvangirai weMDC. Asi vapoteri vakawanda vataura neStudio 7 vanoti nyika yeBotswana iri kukundikana kuchengetedza kodzero dzevapoteri. Sajgaro wekomiti inoona nezvekuchengetedzwa kukodzero dzevapoteri pakamba yedhukwi vabeki mupilo weza vaudza Studio 7 kuti vapoteri vari parumananzombe sezvo vachigara vakavharirwa mukamba semombe dziri mumapadhoki.
Tange takatarisira kusununguka paupenyu nepamabasa. Tatarisira kuti tisamboshunguridzwe zvataitwa kuZimbabwe. Hatisi kuvhumirwa kubuda. Tirikutoregreta kuti taiziva kuti Botswana dai yaita zvaita. Dai tisinamboona kuBotswana.
Vanaijeo ndabeni ava nemakore makumi matatu nemashanu vanoti vakatambisa makore makumi nemashanu vagere pakamba yedhukwe vachifunga kuti zvinhu zvichanaka.
Kana uri waita refugee une nguva dzekuaccepta, unoona situation which is actually better than kutiza kwawaita uko, because chikuru palife yemunhu ka its life, unoona kurarama ndeve sense ndezvinhu zvihombehombe. Unofanga at least une upenyu hunenge uchiraramawo zviri safe.
Kunyange hanzvo kumba kuri kumba munguva yemarwadzo nemafaro, mumwewo wapoteri vaSimon Veremu vaudza Studio 7 kuti kudzokera kumusha kunotyisa nokuti vanhu vaivapfuwisa ndivo vachiri panyanga.
Sarasko iyo ndiyachangoramba tichiti hatinayo, saka mibvarazanani kumusha, because home is home. Munosara dzoka kumusha, sinoenda kumusha, sinogara kumusha. Are looking at a future tiri kumusha, but environment asidavubvira tazi tinogara kumusha ikoko. It's not conducive.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chakaita manza chikawana mukana wekuti chiite zvidzidzo zvokugadzira magetsi paJohan and Technical College vamaidei musonza vanoti vanopa kutenda nyika yeBotswana. Nyanzvi mune zvemutemo nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu uye vari gweta rakazvimirira vaSimon Jabavu vanoti namai vapoteri vanobva kuZimbabwe ndemwana atsva kudumbu mai watsva kumusana.
Sezvo iwari muno tingakwanisa kuti wango uchiita ndicho chekuti wangoramba wakashingirira wakadaro, nekuti chinoitikawo ndechekuti kuZimbabwe uko kutarisira utano hwacho huripo neutano huri muno muBotswana unotosvikira kutoti watu iwo vatori pari nani, saka ngavangorambawo wakashingirirawo wakadaro.
Sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees riri kukurudzira vapoteri ava kuti vadzokere kumusha. Mumwedzi wakurume gore rino hurumende yava Emmerson Mnangagwa yakaumbisa kuti ichashanda nehurumende yava Mokgweetsi Masisi weBotswana mukugadzira nhaurwa dzevapoteri. Asi vapoteri vakawanda vanoti kuZimbabwe kwakaberekera ngwe uye kuda kudzokera kuzvikanda mukanwa mamupere. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Tovambotarisa zviri mumabepanhau anhasi. MuHerald mune nyaya pamusoro penhengo dzeparamende dziri kuti mutemo unorambidza kurangwa kwevana vechikoro unofanira kutarisiswa zvekare, vachitizve kubvumidza vana vechikoro vane pamuviri kuti vaenderere mberi nedzidzo zvinokanganisa hunhu hwenyika. MuChronicle mune nyaya inoti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari mumaputo kuMozambique kumusangano weUS Africa Business. Daily News inoti gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opamuchinguri Kashiri vari kutsoropodzwa pamusoro pemashoko avakataura ekuti mauto achashandiswa kana vanhu vava kuratidzira. MuDaily News mekare vechidiki veZANU-PF vanoti amai Grace Mugabe vanofanirwa kutorerwa mapurazi 16 avanawo, vasiyiwe vane purazi rimwe chete. MuZimbabwe.com mune nyaya pamusoro peInternational Labour Organization iyo iri kushora vaEmmerson Mnangagwa pamusoro pekutyora kodzero dzevashandi kwavari kuita. Chikamu chino tinopa vateereri yeStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamuka sei paStudio 7, tinokutendai nebasa guru ramunotiitira. Nambe muchitifadza nechirongwa chenyu chinotinakidza ende munotipa nhau dzechokwadi, saka tinokutsigirai imi wepaStudio 7 na uiripo ndia kuti ndinoda kungo tenda angu kugazuka kwa kwaitwa wa Welsh Menkube na wa tenda biti sewatenzeri wa wachamisa zvinhu zvakanaka zvinhu zvasimbara dzabato kufurire mberi nedemokrasi yavo nokuti kwata kuenda padhuze kwatabva ndokure saka ngaufurire mberi ngavasanyanya kurwisana nenyaya yezvigaro nokuti iwewe mangwana uchava lida saka ngatingopane umwe neumwe ngambogutsikane nepozisheni yaari iwe wapfurire mberi nedemokrasi yavo tinowatsigira varume avo ende tinowada ndipo pane ziso redu aiwa tatenda zita rangu ndinonzi Munashe ndiri kuno kwachienda Mbuya muwe nezuva rakanaka
ndiri chinhu chandoda kuti munhu wese azive munhu wese ane chitupa chemuzimbabwe munhu wese anonzi mwana wemuzimbabwe ungave uri kudhayasipora ungave uri munyika handiti chandiri kungokumbira ndechekuti vanhu vese titaure mashoko tichiziva tisapomerane kana kukandirana nyoka mhenyu vachishona vanotaura kuti mvura bhongo dzike ndiyo garani so nyaya yati munyanchemera isu ndeyekuti kana bato rezanup f riro riri kutonga vanhu hamufaniri kuzitundumadza kuti ndimi muri kutonga one tobva ipapo bato remdc racho ngarirege zvekuzvibhiga futi richiti aiwa ha havana zvavanoziva zvazodai ikonomi yazodai aa because chaunofanira kuziva ndechekuti usati wava muzanup f uri muzimbabwe usati wava mumdc uri muzimbabwe so nyaya iri papa haisi yekuti vezanu ndo vakapfuma kana kuti vemdc ndo vakapfuma aa vanhu vari muzimbabwe vese vari kutambura because tose tiri mazimbabwe saka ini ndinongokumbira kuti ruremekedzo ruwanikwe tizoremekedza zuva revechidiki tizoremekedza zvakawanda inhau yekuti upenyu pachahwo unenge hwakatomira mapato achiwirirana achiita zvakanaka pasina kuti ava havazivi ava vachiti ava havazivi nekuti pachishona vanoti mvura bhongo dzike ndiyo garani ngavaite muonera pamwe chete sechuma chemuzukuru ndoitwa Victor ndiri kunorth west mafikeng South Africa.
Makadini makadini vashamarari vestudio 7 ini ndinoitwa Mareya ndiri mupretoria ndoda kungotaura zvangu pamusoro penhau yemapurisa ari kunzi ari kuiswa mumadhorobha nzvimbo dzakasiyana siyana uye masoja zvakare ari kunzi avari kuti ari redi kuuya kuzodzimura madhema anenge achida kuitwa but chikumbiro changu ndechongoti masoja ava nemapurisa nenhamo iripo ibva vatendeuke vakwanisa kungoonawo kuti nhamo iri muzimbabwe inotoda kungobatana ivo pachavo vamwe vacho izvi kutambura kwavainako mune mumba chambu chamo hamuna kana chokubata asi vanowanikwa vachitoti tiri redi kudzimura zvinenge zvichiitwa izvi zvekuda kuunzawo chakanaka aiwa dai zvaigona vaingonzwisisawo kuti panoitwa mademonstration iwawo vakwanisewo kungoteverawo vachibatawo vanenge vachiitawo zvazvine zvisiri unnecessary zvega but mademonstration aenderere mberi tisunungurwe tiri kutambudzika tiri mukati menyika dzevamwe tichiudzwavawo mazita anoshoreka zvisingaiti saka dai mai vaingotinzurawo nyasha ndivo vanotiwa varidzi venyika vamadhipatimendi wava kuti vagone kutinyika isunungurwe.
Makadiko mhuri yezimbabwe nestudio 7 ndoda kutaura kupanhau yekucherechedzwa kwezuva revapoteri vari mune nyika dzese pasi rese hai ndinoti hangu ndiri kuno kusouth africa kuno kuti unzi uri mupoteri ha zvakaoma chaizvo nekuti unowana gwaro riya rinonzi asylum wariwana gwaro iroro harikwanisi kutora kuvhura bank account hauna chimwe chinhu chaunokwanisa kunze kwekungopinda basa chete nezvimwewo zvishomanana saka ndochikumbiro chiri rude muno munyika zvainziwa nemasita munokwanisawo kutora mabhengi aya vavhurawo mabhengi vataskose vanhu nekuti zvakaoma kunze uri mupoteri sisi chinhu chiri nyore.
Madini washamara studio 7 ndekoblamtare ndinotaura nepasa ndandangokomendawo pamusoro pethe day of african child ndichitarisa this day ndikuona tichicelebrata neminority majority aikwanisi kucelebrata zuva iri because vari kuchema vana vazhinji chikoro hakuna vadzidzisi vacho havasi kuya kuzvikoro vana vacho havasi kupiwa mukana wekuti nyange vapedza chikoro chacho vakwanise kuuwa mabasa vakwanisewo kuendawo romberi vachi vachidzidza zvinhu zvakati wandei. Vakuru varongoramba vari kungorambira pazvigaro, kuvhurawo mukana wekuti vaiki vachipindawo vazokwanisa kuita izvozvo. Saka tichitarisa panyaya yedzidzo izvozvo, maschool fees madhura akuita Zimbabwe, vashoma vari kubhadhara maschool fees. Then maticha acho haasi kuenda kunodzidzisa vana vacho nenyaya yekuti havasi kubhadharwo masaleresi akafanira. Saka unotoona kuti pedzisira vana vavaya havachakwanisi kuenda kuzvikoro, vangogara vari mudzimba. Pedzisiro zvakuvapusha kupinda into prostitution kana vari vasikana kana vari vakomana into drugs or stealing or pedzisira vakuzouraya. So zvini izvozvo zvinokuona zvini zvinhu zvinokanganisirwa vana vemuAfrica. Dai kuti zvagadziriswa maybe tingakwanisa kucelebrata this day tichifara tese.
Kusimba kusimba washamarari westudio 7 wana jonga kandemini mashura padunhu uno mashura chaiwo chaiwo mukaona ticha chai chai mudzidzisi kusvika pakuti zviri nani kuteya mari waipota achitengesera vamwe mbewa zvotaridza kuti hurumende yakoniwa apa hurumende kukoniwa chaiko chaiko kuno kwandiri kuno kunonzi kuheadlands area pachikoro chinonzi Anudini pana ticha atoripo izvozvi zvekutoti zvakutonyadzisa zvakutonyadzisa kunyadzisa chaiko kuti hurumende ndengaisadaro so kunyadzisa ende dai ndanga ndiri inini ticha iye ndaida kutinyatsoti kutosiya basa kunotengesa mbeva bhozi kana mbeva dzakutobhadhara zvitori nani dani chikoro bhozi ari kutengesa hake zvakanaka
ava vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire manzwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muguta rePhiladelphia vanoti vakawana zvinodhaka kana kuti cocaine isati yambowanikwa nemapurisa muAmerica. Mapurisa nezuro vakabvuta matani mamiriyoni 16 ecocaine panzvimbo inomira zvikepe yePark Marine Terminal muPhiladelphia. Cocaine iyi yakawanikwa muchikepe chakanyoreswa kuLiberia. Mapurisa vanoti mukutengeswa cocaine iyi yaigona kubudisa bhiriyoni remadhora. Nzvimbo yakachengeterwa mhuka yeNyasa Reserve muMozambique yasvitsa gore isina kumbourayirwa nzou nevanovhima mhuka zvisiri pamutemo kana kuti mapoachers. Nzou yakapedzisira kuurawa munzvimbo iyi yakaurawa musi wa1 Chivabvu 2018. Sangano rinochengetedza mhuka reWildlife Conservation Society iro rinobatsirana nehurumende yemozambique mukuchengetedza mhuka munzvimbo iyi rinoti izvi zvakakwanisika nekuti mapurisa anoshanda musango iri akadzidziswa zvakakwana uye vane zvombo zvepamusorosoro. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Zvikamu 66 kubva muzana muAfrica zvinofarira utongo hwegutsa ruzhinji. Zimbabwe Council of Churches inoita misangano nemadzishe nevagari vemateberland north. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.